amai ropafa Josmango vanogara kuchipinga mudunhu remaNickeland uye mwana wavo Liota uyo ane makore maviri akazvarwa ane dambudziko rekutsemuka washa. Amai Smango vanoti vakatsvaga tsvaga mari yebhazi kuti vauye paMpilo Hospital muLawayo mushure mekunge vanzwa nezvechirongwa cheOperation of Hope icho chine madhokotera nana mukoti vekuAmerica vakauya kuzorapa vanhu vane dambudziko recleft lip and palate pachena.
Ndakauya nemwana wangu kuno kuBulawayo mushure mekunge taisirwa mameseji mumafoni mwana wangu ane problem, wanga ane problem yecleft palate. Saka pacleft palate apa aigona kuti kana achidya chikafu chaibuda nemumhino kana mukaka achimwa waibuda nemumhino. Ndakamboite vari dhindizvo but vakangozvibva vanditi zvinogadziriswa. Saka ndakazobva tauya kuno.
Amai Smango vanoti dai pasina rubatsiro kubva kune veOperation of Hope havaiona vachikwanisa kuwana mari yekuti mwana wavo agadzirwe dambudziko rake.
Mari dzaizodiwa handisaizokwanisa kudzishanda nekuti panodiwa mari dzakati wandei. Saka zvitori zvebhazi zvinotoita zvekutobata nzwa kuti yebhazi iri nani pane inozodiwa nechinodiwa yawanda. Saka hatikwanisi kuzoiwana.
Amai Miriam Moyo vekuzvishavane vane mwana wavo Tinevimbo uyo ane makore 13. Tinevimbo akazvarwawo ane dambudziko rekutsemuka kwemuromo nehwasha asi akakwanisa kugadziridzwa nezuro pasi pechirongwa chimwe chete. Amai Moyo vati mwana wavo aiva yambogadziriswa dambudziko rake pane chimwe chipatara vachishandisa medical aid asi hazvina kufamba zvakanaka saka nekudaro vaiva vekutya kuti agadziriswe zvekare. Amai Moyo vanoti vakazozvipira kuya nemwana wavo paMpilo mushure mekunzwa nezvechirongwa cheOperation of Hope paWhatsApp.
Handimunoona kuti kana wambotanga wamboenda pane vamwe vanenge vamboita sevasina kunyatsokukuta zvakanaka unotanga kutya. Ndakatanga kumbotya ndinyepa kusvikira tazoona vamwe vaioparitwa zviri successful vachidzoka kwatiri vachiuya vachititaridzawo kuti isusu tatodzoka. Pane vamwe vanogona kusava neruzivo nazvo vachingotyira kure vanenge vane nekungotya vasangatya kuti kanda mwana wangu unodzoka nekuti vane kutya kuti mwana akapinda muteta munhu akarariswa hapa mwana anogona kuzokufa hazvisizvo hazvimborevi izvozvo.
Vaforget Chidarara avo vane makore 26 ekuberekwa ndemumwe wevanhu vakuru vanhadzurudzwawo muromo wavo pasi pechirongwa ichi. VaChidarara vange vasati vaiokukwanisa kutaura asi pavabvunzwa nestudio 7 kuti vari kunzwa sei mushure mekugadziriswa vakwanisa kunyora pasi kuti vari kufara zvikuru. Muzvare Josie Adams avo vane makore 42 ndemumwe wevanhu vakuru vange vakatarisira kunhadzurudzwa nhasi masikati. Muzvare Adams avo vakatanga kuzvimba muromo wavo makore 12 apfuura vati vange vasingakwanisi kuwana mari yekuti vanhadzurudzwe vakatiwo vari kufara chaizvo nechiitiko ichi. Muzvare Martha Pamire avo vanoshanda nesangano reOperation of Hope vati vanotarisira kunhadzurudza vanhu vanosvika 40 panopera chirongwa ichi muLawayo nemusi wechishanu.
Tikuona kuti social media yakabatsira kunyanya zvikuru WhatsApp nekuti mameseji mazhinji atiri kuona akawanikwa nemapatients vakawana paWhatsApp pamagrupu kana kuti vanga vachizotumirwa nehama neshamwari vachivazivisa kuti ndokune programu yakaita saizvozvo. Tichibva muno kuBulawayo tiri kuenda kuHarare. KuHarare tinotanga inenge iri Saturday. Tinochimboita Sunday asi this time takafunga kuti ngatiwedzere mazuva saka tiri kutanga Saturday ndokwatiita neri nekubhuka mapatients Sunday tobva tatanga kuita maoperation kusvika Friday yachona.
Mukuru mukuru weOperation of Hope amai Jennifer Mora vati kubva pakatanga chirongwa cheOperation of Hope muZimbabwe mugore ra2006 kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura zviuru zvishanu vanhadzurudzwa. Dambudziko recleft lip and palate ndere kuzvarwa naro uye vana mazvikokota vanoti pasi rose mwana mumwe chete pavana anosvika 700 anozvarwa ane dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muLawayo ndini Taurai Shava.